Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manhero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manhero anhasi uri musi wechishanu gunyana 13, 2024. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Vaigara vachibvunzwa ivo kuti vanoda here kuzoti vaite mutungamiri wenyika kana vamugabe vatinge vabva muhofisi. Vamunangagwa vaigaro zviramba, asi ndo vatakazoona kuti vakubatana nemauto vatibvisa vamugabe.
Sangano reCrisis in Zimbabwe Coalition rinoti vanhu vemuZimbabwe vanofanira kubatana kuti mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vasarambire panyanga. Zimbabwe yosimbaradza kutsvaga rutsigiro kuti ipinde muUnited Nations Security Council.
Patakatanga shamwari dzangu dzaitondiseka dzichitoti hapana kwazvinoenda zvekusekesa vanhu zvenyambo izvi.
Chizvarwa cheZimbabwe Lenmo Jonasi opinda mumafainari eAmerica's Got Talent. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Sangano reCrisis in Zimbabwe Coalition riri kukurudzira vanhu vose munyika kusanganisira vari mubato reZANU-PF, vemakereke, vemapato anopikisa, vakarwa hondo yerusununguko, vechidiki nevamwe kuti vabatane mukumira semusambangwena kuti bumbiro remutemo wenyika risavandudzwa kuitira kuti mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa varambe vari panyanga panopera temu yavo muna 2028. Sangano iri raburitsa mashoko kuvatori venhau richiti zvakakosha kuti veSADC neAfrican Union vakurudzirawo Zimbabwe kuti iremekedze mutemo. Asi mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vari kuramba vachidzokorora zvavo kuti vave kuda kuenda pamudyandigere, kunyange hazvo vamwe mubato ravo reZANU-PF vari kuti ngavaenderere mberi nebasa. Ngatinzwei vaMnangagwa vachitaura vari kuChina nezvizvarwa zveZimbabwe mavhiki mashoma adarika.
Ndakataura kuti ini am a constitutionalist. Kambozvo. Zvinoreva kuti ndotevedza mutemo nebumbiro mutemo ndinoritevedza chaizvo chaizvo. Zvakarezve ndino umwe wakarinyora. Ava mutavo makuwa navo muchiti kuda shefa vangazowedzera makore aboda handiti. Ndine ndima yangu yandakapiwa nevanhu vezivo. Kana yapera kuchaya mazotora ndima dzavowo. Hazviwa. I'm in my second term and I already know the death ratio and the vapa chigaro ndi 2028 ndoenda kumba kupinda vanhu. So kana kuna vamwe vanokufunga vafunire kuti bodo. Hazvisizvo zvinofungwa nababa.
Mashoko ava Mnangagwa kubva kubazi rezvekuburiswa kwemashoko. Tichiri panyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata mutauriri weCrisis in Zimbabwe Coalition vaMarvelous Kumalo akavabvunza kuti sei vasiri kuda kuti bumbiro rivandudzwe.
Chatiri kuitira isusu ndechekuti mugore ra2018 ruzhinji rweZimbabwe rwakanyora bumbiro idzva remutemo wenyika. Rikataura zvido zvaro kuti rinoda kuti anenge ari mutungamiri wenyika angoita matemu makotoro mairi chete anokwana kuita iwo 5 years dzekutanga ne5 dzechipiri dzoita 10 ari mutungamiri. Mushure mezvo kuuya mumwe mutungamiri mutsva, nekuti takaona munguva yavamugabe apo pataive nebumbiro remutemo wekerisina term of office, term limit. zaka konzeresa kutumika isuke kakuzo sikapuliri nasi nina ebu buriro uye kutusikawa mgabe la chizo bukwa patigaro ni chisimba chema uto
asika takanzi kwa wamu nangagwa wachita wana chidoche kuti varambe varipanyanga
wamu nangagwa zinu zinu zavano gara wa kiramba mkiri kurangarira vari mutewe jiru wa mgabe vari gara wa chibuikwa iyo kuti wano da ye kuzo tulai kwa mtunga miru wenika kana wa mgabe la tinge wadwa mofis wamu nangagwa vari garo ziramba asi ndoo wataka zoona futu waa kubata nane mauto vati jisa wa mgabe sakana nasi kilo vya kutu wa mnangagwa muna ano indiketa kuruboso o kenera hake kuruti
batore zanu pie furiruguti ziri kwa riri kufuka kana kuwarira panyayai seja kata urwa na vamtu angwa nezuro kuti ndori chao na kuti po vanduzi kwa bumbirire mitemo ere kana kuti kwete
nyaye tutemu kumimu bumbirire mitemo re nika ringa gondi zilino shungu wangu zanu pia kwete sei isu mwa Zimbabwe ndi ose wanawezi mwa Zimbabwe kunguwa hiyo hayo waka nyora mungu ure mtemo ijairi mna 2018 ya chita ura mtivano na etatemu limit ya president
mutawiriri wecrisis in Zimbabwe coalition wama Velasikumalo varu parunare na Blessing Zulu Studio 7 Gurukota rozvekudyidzana nedzimwe nyika muZimbabwe, Ambassador Frederick Shawa vakazivisa nezuro kuti Zimbabwe iri mushishi kutsvaga rutsigiro rwekuti isarudzwe kuve imwe yenyika nhatu dzemuAfrica dzichange dziri nhengo dzeUnited Nations Security Council dzisina zvigaro zvefirapo pachaitwa sarudzo muna 2026 dzekomiti ichange iripo muna 2027 na 2028. Ambassador Shava vakaudza vatori venhau muHarare nezuro pavaive kumhemberero dzekuzvitonga kweAmerica kuti Zimbabwe yakatowana kare rutsigiro rwenyika dzose dziri mugungano reSADC uye vakatosvitsa chido chavo chekukwikwidza kuAfrican Union iyo vakati yakavavimbisa rutsigiro rwayo. Pari zvino Africa ine zvigaro zvitatu asi zvisiri zvenhengo dzizere izvo zvakaita kuti pasimudzwe kurudziro yekuti ive unhengo ine zvigaro zvefirapo zviviri. Mutungamiri weRwanda vaPaul Kagame vari kukurudzirawo kuti kana Africa yakazwana zvigaro izvi chimwe chete chitorwe neAfrican Union Commission chimwe choita zvekuchinjanwa nenyika dzemuAfrica. Zimbabwe yakambove nhengo yeUN Security Council muna 1982 na 1993. Hatina ukwanisa kunzwa kubva kuSADC nekuAfrican Union kana chiri chokwadi kuti masangano aya ari kutsigira Zimbabwe. Asi nyanzvi mune zveupfumi nekudyidzana kwenyika dzapasi rose vachidzidzisa paDeVry University muOhio muno muAmerica muzvinafundo Elliot Masocha vanoti chinhu chakanaka kuti Zimbabwe isewo zita rayo mugungano renguwani Mugungowani inenge ine mazita inyika dzichada chigaro muUN Security Council.
Ringangu vadano rakanaka kuti Zimbabwe ikwikwidze padano iroro nokuti nyangwe ichiziva zvayo kuti pamwe haisi kuzowina kana kuti iri kuzowina kana kuti nyangwe ichiziva kuti ino rutsigiro kana kuti haina rutsigiro zvinhu zvakanakira kuti inzira yekuzvipambadza asi rose kuitira kuti kana kuina vashanyi vanozozivavo nokuzoshanyira kuZimbabwe vanozoshanyiravo ikoko. Asi chimwe zvekare chinoitika ndechokuti nenyaya dzekodzero dzavanhu dziri kuZimbabwe tozoita nyaya dzeutongi hunenge huchingonzi apa wakati apa wakati kozoita mabatirwo anoitwa ufumi zvichange zviri zvimwe zvinhu zvinogona kuti Zimbabwe iongororwe zvekare zvainenge pamwe isinga zofari nazvo. Asi kuzvinika pamberi pepasi rose vachida chigaro icho chichi chomusecurity council zvinhu zvakanaka kuti Zimbabwe isvikewe ikoko.
Tiri kunzwa vashava vachitaura kuti vatowana rutsigiro kubva kuAfrican Union pamwe nedunhu reSADC. zvinoita here kuti African Union iti iri kutsigira nyika imwe chete, iyo Africa ine nyika dzakawanda dzichange dzichizodawo kukwidza chigaro ichocho?
Ndopano netsa kuti tizive kuti zvinotaurwa naminister Frederick Shava ichokwadi here kana kuti hachisi chokwadi, nokuti sangano reSADC nesangano reAfrican Union vane miromo yavo yokunge dai varivo vazvitaurira. Saka hatingabvumirani pari zvino.
Asi iyo Africa, munoona here iine chainozoburitsa kana kuti ichikwanisa kuti inge ichinzwikwa?
Apa ndingatsigira vakagame vanoda kuti ivo chimwe chigaro chomusecurity council chinge chakabatwa neAfrican Union somubatanidzo wenyika dzose dzomuAfrica, kuitira kuti izwi reAfrica rinonzwikwa pamusoro pokuti pondogara nyika dzakaita sana Zimbabwe. Kunzwikwa kwacho kunozondotinetsei kumberi uko.
Vanga vari nyanzvi mune zveupfumi nekudyidzana kwenyika dzapasi rose, vachidzidzisa paDeFry University muOhio muno muAmerica muzvinafundo Elliot Masocha vari parunhare kwakare kuOhio neStudio 7. Chizvarwa cheZimbabwe chinoita zvekusetsa vanhu, Lenmore Jonasi, akapinda mufainari yemakwikwi eAmerica's Got Talent kana kuti AGT Season 19. Lenmore akakunda vanhu nezvikwata zvipfumbamwe zvasara, anopiwa miriyoni imwe chete yemadhora nemukana wekuenda kunoita mitambo kuLas Vegas. Mafainari yemakwikwi aya ariko musi wa17 uye zvinobuda mukuvhota zvichaziviswa musi wa24. Lenmore akamboita hurukuro naMarvelous Mhlanganya weStudio 7 nezvekutanga kwaakaita zvemitambo.
Comedian nechirungu. Ndakatangawo pandakapedza high school yangu pandanga ndiri 19 years old muHarare paBooker Fair Harare.
Pamakatanga kuita zvenyambo izvi maitambirwa sei nehama neshamwari dzenyu?
Patakatangawo shamwari dzangu dzaitondiseka dzichitoti hapana kwazvinoenda zvekusekesa vanhu zvenyambo izvi. But ndakarerwa nana sekuru wangu ndo vakatonya sondikurudzira chaiko kuti ndirambe ndichienda, ndirambe ndichishanda.
Lenmore Jonasi achitaura naMarvelous Mhlanganya weStudio 7. Mukuziya nezvekubudirira kwaLenmore, Marvelous aitawo hurukuro nechimwe chizvarwa cheZimbabwe chinoita zvemitambo yekusetsa vanhu chiri muno muAmerica, Alfred Kainga.
Kunzwa kufara zvisingaiti nemukana wakadai, tiri kunyatsonzwa kufara. Takaitaura nyaya iyi kubva paakatanga kupinda, kutanga-tanga vanhu vasati vatomboziva kuti ndo zvaari kuronga. Ndikamukurudzira kuti chinhu chakanaka chawaita, chinhu chichatisumudzira isusu senyika, kuti nyika yese ikwanise kuzivawo kuti isusu vanobva kuZimbabwe tinokwanisa kutomira mirawo navo vanoita zvemitambo yekusekesa vanhu.
Takaona zvakare kuti zvizvarwa zveZimbabwe zviri muAmerica zvanga zviri kushandisa maWhatsApp group mamwe maplatform kuti vawanikwe ivo vachivhotera Lenmore Jonasi. Mungati zvakabatsira here izvi kana kuti akawanawo mamwe mavhoti kubva kumaAmericans?
Aiwa mavhoti akawana akawanda kubva kuvana veZimbabwe, but handidi kutaura ndichinyepa kuti vamaAmericans havana kuvhota. Vakamuvhotera, vakamufarira. Saka ndinovimba kuti vacharamba vachimuvhotera even pafinal yaakupinda iyoyo kuti ahwine chinhu ichi, ahwine mukombo uyoyo neruvimbo chairo kuti anogona kukunda all the way.
Semumwe anoitawo zvemitambo izvi, zvakaoma sei kuita zvemitambo pamberi pezvizvarwa zvemuAmerica?
Unofanira kutoita basa, nekuti chamunoona ndechekuti isusu tinobva kuZimbabwe, takakura tichitaura rudzi rwakasiyana nevamwe. Takakura hedu tichidzidza chirungu, asi pamacultures anogona kusiyana. Saka chinhu chaunofanira kumbopinda wombodzidza, womboziva mafambiro evanhu vemuno muAmerica, wonzwisisa kuti chinovasekesa chii. Kana wazonyatsochibata manje, vakakufarira. Chavakanakira ndechekuti vakakufarira, vanokusimudzira basa rako. So ndo zvandaonawo kuti pana Lenmore aisa basa rake mukati, varifarira saka vamukurudzira. Saka chinhu chinongoita kuti vamwewo vaye vairikarejeke vanenge vari kumashure vachizviona kuti ndo zvatiri kuita zvinogona kubuda zvichitipa upenyu hwakanaka.
Chizvarwa cheZimbabwe chinoita zvemitambo yekusetsa vanhu muAmerica, Alfred Kainga, achitaura naMarvelous Mhlanganya uye weStudio 7 ari kuTexas muno muAmerica. Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Gamba munyaya dzekurwisa utongo hweudzvanyiriri hweapartheid uye vakambova gurukota rezvemari nemamwe mapazi muhurumende yeSouth Africa vaPravin Gordhan vashaya vangava vane makore makumi manomwe nemashanu ekuberekwa. Vashaya mangwanani vari muchipatara mhuri yavo ichiti vanga vaine chirwere chegomarara. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden nemutungamiri wehurumende yeBritain vaKeir Starmer vari kusangana nhasi kuti vazive chikumbiro chemutungamiri wenyika yeUkraine vaVolodymyr Zelensky chekuti vavape mvumo yekushandisa zvombo zvemuchadenga zvavainazvo kurwisa mukatikati meRussia. Asi mutungamiri wenyika yeRussia vaVladimir Putin vari kuyambira kuti kupa Ukraine mvumo yekuita izvi kuchapa kuti Russia irwisane neNATO. Makateerera kustudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Mashoko anotevera anoratidza maonero ehurumende yeAmerica pane zviri kuitika muNicaragua. Mubvunzo unoti chii chakanyanya kuoma kudarika kuenda muhopoteri munyika isi yako uko upenyu hwemunhu hunofanirwa kutanga zvakare munyika yaasina kujaira. Minduro inoti kushungurudzwa nekuiswa muusungwa munyika yake. Vasungwa vezvematongerwo enyika 135 vaive muusungwa muNicaragua vakazoregererwa vachiendeswa kuGuatemala musi wa5 Gunyana, pari zvino vave kuziva chokwadi chemativi ose. America yakakwanisa kuita kuti vanhu ava vabude mujeri senzira yekubatsira, uye mutungamiri weGuatemala vaBernardo Arevalo vakabvuma kuvatambira. Vaimbo vevasungwa ava vari kupiwa mukana wekunyorera nzira dziri pamutemo dzekuvaka zvakare upenyu hwavo vari muAmerica kana dzimwe nyika. Pamusangano nevatori venhau muGuatemala, mutevedzeri wegurukota reAmerica rinoona nezvedunhu reWestern Hemisphere vaEric Jacobstein vakati zvakanga zvisingatambiriki chiri chinhu chainzwisa tsitsi kukwazisa vanhu ava panhandare yendege apo vaitora nhano dzekutanga zvakare upenyu hwavo nerusununguko. Vakati vaimbo vevasungwa ava vakave nenguva yakaomarara kwazvo muNicaragua nekuti vakaburuka mundege vachiti Mwari komborerai Guatemala. Pakati pevasungwa vakaregererwa pane vanhu 13 vanodyidzana nesangano rechitendero reMountain Gateway riri kuTexas, uyewo vanorwira kodzero dzevanhu vechitendero cheCatholic, vadzidzi nevatori venhau. Vamwe vezvikwata zvevasungwa vezvematongerwo enyika vakaendeswa muupoteri nehurumende yaOrtega Murillo mumwedzi ichangodarika. Chikwata chekutanga chaive nevapanduki 222 vakaregererwa vachienda kuAmerica muna kukadzi 2023, vese zvavo vakatorerwa kodzero dzavo dzekuve zvizvarwa. Munandira 2024, hurumende yeudzvanyiriri yakaregerera Bishop Rolando Jose Alvarez vekereke yeCatholic vanoremekedzwa kuru pamwe nenhengo 15 dzekereke yavo vakapirwa kuVatican. Kubva muna 2018 pakaratidzira vanhu nyika yose vachipikisa utongo hwemakore 11 hwemutungamiri wenyika Daniel Ortega, hurumende yakashandisa chisimba kuzvinyirira nekuedza kunyaradza vanoishoropodza. Udzvanyiriri ihwohwo hauna kumira. Magwaro maviri aburiswa gore rino, rimwe nebazi rezvekudyidzana nedzimwe nyika muAmerica riri pamusoro pekodzero dzevanhu muNicaragua, nerimwe rakaburitswa neUnited Nations Office of the High Commissioner for Human Rights, anoburitsa pachena kuenderera mberi kwekusungwa zvisina shumo, kusabatwa zvakanaka kwevasungwa nekutyisidzirwa kwezve vematongerwo enyika vanopikisa. Mugwaro ravakaburitsa gurukota rezvekudyidzana nedzimwe nyika muAmerica vaAntony Blinken vakati vanokurudzira kuburitswa muusungwa nekuchimbidza kwevasungwa vose vezvematongerwo enyika nevasungwa vepfungwa muNicaragua pasina zviga zvinotarwa. vakati vanhu vemunicaragua vanoda uye vane kodzero yeutongo hwejekerere vese vachiwana kodzero dzavo nerusununguko rwavo rwavanopiwa nebumbiro remitemo zvisina kutya kuti vanosungwa kana kushungurudzwa ayo anga ari mashoko anoratidza maonero ehurumende yeamerica pane zviri kuitika municaragua Makateerera kustudio 7 tichitefenyura tiri pamuzinda weVoice of America muWashington DC. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira moga zvamunofunga.
Pastudio 7, mamukase zvenyu vashamarari vose veStudio 7. Hai nepfungwa dzangu chetendedzo kungoti vashamarari vestudio 7 musasefa maaudios edu atinotumira kuti mugone kupleya maaudios amunenge muchifarira imi nokuti toshamisika zvikuru kuti umwe munhu anogona kudzokorogwa zuva nezuva kana kuti rutatu rufo pasvondo
pane penyuro pakadii apo varume toda kuti timbodzidzisana panyaya yekuti kwanzi kuvhota kana kuti kudii ngatisashore vamwe tichiti vanonzi vakavhotera pasina saka ndosaka vachipiwa mapfunde kuti vadye chinechinechi nyaya yekuvhota hapana asingatozii mapfunde akaridiwa plus hakuna asingazivi kuti kwaiva nechiya chinonzi fazi chiyachiya saka ngatisashore vanhu tichiti vari kupiwa mapfunde chinechinechi nyaya iripo ndeyekutongoti titongosimbathaiza semazimbabwe kuti namwe akatiwira iyi ndeyedu tese waizivi
ndinoti kutenda kunemi watariri weVoice of America zvinorandauya naro nhasi ndataiwazve zambuko remaZimbabwe zvandiri munyika yeZimbabwe ini ndoga ndimire ndini zvangu muyera mhofu zvinomochindisvitsirawozve mashoko kune chizukuru chenyika icho chine misodzi inochemwa newakawanda anodudzwa chamisa uyu kutaiwazve taakusvika pamharadzano zvino ndaita chiti zvino ndingamuone sei tikurukure murandarume uyu
makadii pastudio 7 ndoitwaura tindamahachi ndotaura ndiri mupretoria ndachingokumbira uchisewana wezimbabwe kudai purezidendi wedu wamunangagwa warega kubvisa us kuti us harichashandi muzimbabwe zvinotikanganisa kazhinji tichida kutumira vabereki wedu chikafu tinongovatumira ari maus ongava munhu ari kunyika kupi kana kupi anongotumira ari maus zvino vakabvisa maus vanenge vatiurayira nyika ipapo zvinenge zvakanganisa zvinhu zvakawanda kwazvo
maswera sei muzimbabwe maswera sei inini ndiri kusouth africa kuno haisusu tiri kukumbira kuti hai munangagwa ngaabude isusu toda kudzoka kumusha kuno kuri kuoma ngaabude munangagwa ngaatsike pachigaro kuno mapasipoti ari kuti dhurisira ari kuti 5000 tinoiwana kupi 5000 yacho isusu tisingashandi toshandira makula mari yacho ishoma tiri kunetseka isusu South Africa kuno toda kuZimbabwe kwedu hatichadi nezvekuno ngaabude munangagwa
Idzo dzanga dziri pfungwa dzavamwe vateereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu paWhatsApp namba dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Asi vanoda kutumirwa nhau ngavaite zvekunyorera panhamba idzodzi kwete kutumira mashoko.
Was a Friday, my darling. Was a Friday, 7 Zupogine.
Muchirongwa chedu chemagitara chesvondo rino tinokupai hurukuro nemuimbi wechidiki achiri kusimukira Moses Midzi remagitara achinzi Moka Makanika. Moka ndiye akakunda kumakwikwi e2024 Harare Cup Clash akaitwa kuCity Sports Center svondo rapera muchikwata chehip hop. Ngatinzwei hurukuro yaaita naIvan Zininga weStudio 7.
Oi, Ivan. Moga. NDR Blacks.
Amen, hallelujah. Ma, kwati ndakatotanga ndiri kuchikoro takatanga zvichiita zvekunyora music muchiri kuchikoro saka ndakatotanga kutara perform two if I'm not mistaken
mazita enyu aya munoatora kupi vakomana aya Moka Makanika hanzi uri kupisa ka zviri kufamba sei
kungoti kana zvichinzi uri kupisa iwe vako wacho unaonaka uchinzi uri kupisa hauzvioni kuti uri kupisa here but mafans ndovanenge achingosimbisa kuti hanzi uri kupisa but I believe kuti ndiri kupisa zvechovako ndosanganawo nevanhu zvese vachindidzwa kuti ndiri kupisa
vari kuitambira sei vatsigiri vako muzvimana
ya vanhu vari kunakirwa nayo music vanhu vari kuitambira music and vakawanda vari kuti ramba vakadzvanya so ndozvimwe zvezvinhu zviri kuzoita kuti believe kuti vanhu vari kuitambira zvakanaka music and vanhu vari kuti music iripo
matambudziko amunosangana nawo ndeapi
machallenges manje atinosangana nawo muindastry ndeyekuti kuno kuzimbabwe masponsors abatike zvekumari sponsors hawaniki munomwa hawani management kana ikashaya mari inobva yaita management isina basa maona so ndo mamwe machallenges atinawo izvezvi tinachingoshingirirawo to sometimes wo kamari kaunenge wamborowo mawork kako kaunenge wamboroshandawo kubasa ndokaunenge wakutorawo kuendesa kuti kustudio tichi vafishi ndokushanda kwacho ndokukura kwacho
vanoda kukubata vari kuda kutsvaga mimhanzi yako vasati vakuziva vanokuwana kupi
ya vanoda kutibata vano pafacebook page wakati Moka Makanika ukaenda pafacebook page ya uno pane nhamba dzitoripo ipapo ndo nhamba dzavanotibata ipapo nhamba dzine dziripo ipapo tinokurumidza tabatika
mune mashoko here aunodawo kusiyira vatsigiri vako
ya mashoko ekuvatsigiri vedu ndekuti toda kuvatenda chekutanga toda kuvatenda keep on supporting and God bless you mwari ngavakomborere vanhu vavo because ndo vanhu vacho vanoita kuti zviite
was a Friday tombo kanda kanzwisa Moka Makanika
Kundiwane kuisa food in plate Ndoga nripa bed, yeah God is great Jaja mvura get Manje manje nindi chifama ni jet Saka pora munet, yeah You regret mchanipa respect mbisira yet Vamwain kush itra wet Time is now and not be let Let two men ways to kill a catch Two men ways to kill this poverty Ni kurana machivet Saka pora munet, yeah Yaudo mba bola Aba dina madola Zimbabwe baji cola Sosazi, the shit is a tanazi. Tell them all, tell them all. Dobba don,
the tangan chicken don't the dobba don. The dobba don, you pass at the panema don. Vamweva chifungira kuti ndiri kukusaufoni handina kumboyo ndaguma saifoni akana kwaifoni ndakanga njetika pabente vakomana musachekerawo kabheche
kambo kanonzi final song kubva kuna Moses Midzi remagitara achinzi Moka Makanika anga achiita hurukuro naIvans Sininga westudio 7 tinokupai chimwe chirongwa chemagitara nemusi wechishano svondo rinouya Kune vaimbi vanoda kuti titaure nawo pachirongwa chedu pano pa Studio 7 tibatei pa WhatsApp namba dzinoti +1 202 465 031 Chirongwa chedu chelive talk na 8 PM nhasi tiri kutarisa makore mashanu kubva zvashaya ndinodzokorora nhasi tiri kuita hurukuro tichitarisa mamiriro akaita zvinhu munyika uye kuti zvinhu zviri kufamba sei mune zvematongerwo enyika kana muchida kupinda muchirongwa ichi kanawo kutumira mashoko kustudio 7 shandisai WhatsApp nhamba dzinoti +1 202 465 0318 sezungu yedu yapera regai timbotarisa musoro yenhau zvakare sangano recrisis in zimbabwe coalition rinoti vanhu vemuzimbabwe vanofanira kubatana kuti mutungamiri wenyika vaemarson munangagwa vasarambire pachigaro Zimbabwe yosimbaradza kutsvaga rutsigiro kuti ipinde muUnited Nations Security Council. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu anokuonika nemufaro. Ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC.
Soku isika tisenda baku VOA.